manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Dino sangana zvakare maneru anasi uri musiwe mugovera gumiguru 30/2021 makaterera ku studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
The party is indeed alive and kicking and united. And the party is on the move.
Ngo inongofamba.
Zanu PF inopeta musangano wayo wepagore kubindura mutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa vachizvirova padundundu.
Iyo United Nations kuti ive nechimiro ive nechiremerera inodikwa kuti itume nhume dzakaremekedzeka nhume dzina kwadzakarerekera uye nhume dzinoya dzigadzirisa zvinhu.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa votaura pamusoro penhumwa yeUnited Nations amai Elena Dohan. ZCTU inosarudza mudzimai semutungamiri mutsva wesangano iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vavhara nhasi musangano webato ravo wepagore kubindura vachiti ZANU PF yakasimba uye icharamba ichitsigira vana veZimbabwe pane zvese zvavanoda. Godwin Mangurya anotipa nyaya inotevera.
Mnangagwa vati ZANU PF iri kuenderera mberi nezvirongwa zvayo zvekuvaka nyika uye ichatsigira vana veZimbabwe pane zvese zvavanoda.
That's the party. Is indeed alive and kicking and united, and the party is on the move.
Ngo inongofamba, igofamba, ichingofamba, ngadichingomukunda.
Vati musangano wegore rino wabuda nezvisungo zvakawanda zvinosanganisira kugadzira mugwagwa, kuvaka zvikoro nezvimwe, uye vanoda kuti vana veZimbabwe vararame upenyu hwakanaka. Vati ZANU PF inoda kuti nyika iite sarudzo dzakachena, uye sarudzo dzemubato ravo dzinofanira kuitwa zvakachena kana nyika ichifanira kuita sarudzo dzakachena. Vamunangagwa vati ZANU PF yatotanga rwendo rwekukunda musarudzo dza2023, uye sarudzo idzi hadzifaniri kutomboita gakava nekuti vachakunda zvine mutsindo. Vati musangano wavo wabuda nezvisungo zvinofanira kutevedzwa nehurumende mubhajeti rayo regore rino. Vati vanofara chose kuti vakakokwa kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze uri kuitwa kuGlasgow kutanga mangwana, uko vati vachasangana nevatungamiriri venyika dzakaita seBritain, India nedzimwe. Rwendo rwavamunangagwa mangwana runoitika mushure mumakore anodarika makumi maviri pasina mutungamiri weZimbabwe aenda kuEurope nekuda kwezvirango zveupfumi zvavakatemerwa nevamwe vavo nekuda kwekutyora kodzero dzevanhu nekuita sarudzo dzakasviba nezvimwe. Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Pesai Ruhanya vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa havafaniri kufarira kuenda kuGlasgow chete asi kuuya nezvinhu zvinobatsira nyika.
Tinokosha nechekuti vanobva nei kana vaenda kuGlasgow ukoko. Izvezvi vari kuenda kuGlasgow asi muno munyika mavo vanhu havana kusunguruka kuratidzira.
Taona vamwe varungu vanga vachiratidza vachitikwai tiri welcome munakagwa. But munyika mao muno tinoona parenda yatamidza kuenda kundoonana nevanhu murunyararo. Vanotema miti vanhu vezvanhu vachiisa marodhi. Vanhu vanorohwa, hapana anofunga. Saka zvinhu zvavo zvese izvi havana kusiyana nezvaitwa nenguva yamugabe.
Panyaya yesarudzo, varohanya vati bato rezanu PF rinofanira kubuda pachena kuti richakunda sei iro richitadza kuita sarudzo dzakachena mubato iri.
Izvezvi varikutaura zvokuunda maelection asi vakabvana mabielection vachiti kwai kune COVID asi vaita zviconference ravo rinomurwi nomurwi nemasvinga masvinga evanhu. Saka chavanoti kuunda maelection chii? Vanofanira kubuda pachena kuti vachabira maelection zvinomupfindo nokuti maelection ejekerera havakwanisi kuaita.
Zvimwe zvisungo zvabuda musangano wanhasi ndezvekuti vamunangagwa ndivo vachamirira ZANU PF musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2023 uye kuti ZANU PF ndiro bato chete rinokwanisa kumirira vana veZimbabwe. Kunyange hazvo ZANU PF yabuda nechisungo chakadai, kune vamwe mubato iri vari kuti vamunangagwa havafaniri kukwikwidza musarudzo dza 2023 sezvo vachembera vachiti ZANU PF inofanirwa kumirirwa musarudzo yemutungamiri wenyika nemunhu asati achembera. Mubato iri mune kudhonzerana masimba, vamwe vachitsigira mutevedzeri wavo munangagwa Constantine Chiwenga, vamwe vachitsigiravo ivo vamunangagwa. Imwe nhengo yeZANU PF vaSaibeth Musengezi vakatokwidza nyaya yavo kumatare vachiti vamunangagwa havana kusarudzwa zviri pamutemo webato iri kuti vatungamirire ZANU PF. Dare harisati rapamutongo waro panyaya iyi. Musangano weZANU PF National People's Conference wapera nhasi kuBindura kumaShonaland Central. Ndakamirira Studio 7 kuBindura, ndini Godwin Mangwiro.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti mumwe mupurisa akasungwa achipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mushure mekunge audza vatsigiri veZANU PF kuti nyika yaora. Mupurisa uyu vaMaxwell Guvava vari kupomerwa mhosva yekuzvidza vaMnangagwa uye vari kumiririrwa navaGodfrey Mupanga veZimbabwe Lawyers for Human Rights. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa vaPaul Yati sezvo nharembozha yavo yange ichinetsa kubata. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti sangano reUnited Nations rinofanira kupota richituma nhumwa dzisina divira dzakarerekera. Mashoko avaChamisa anotevera kushanya kwaamai Elena Dohan avo vakaita misangano yakawanda nevamiriri vehurumende kudarika mapato ezvematongero enyika nemasangano akazvimirira vakabudisa gwaro rasimudza mutauro muZimbabwe nepasi rose. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Muhurukuro yavaita neStudio 7, vaChamisa vati havasi kufara kuti amai Dohan vakaburitsa gwaro ravo vasina kusangana nevemasangano akazvimirira akawanda pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika. VaChamisa vati kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa munyika nehurumende yavaEmerson Mnangagwa, asi izvo havisi kunyatsobuda zvine mutsindo mugwaro ramai Dohan. Vati kana UN ichituma nhumwa dzayo inofanira kutsvaga vanhu vasina divira vakarerekera.
Aiwa, ngavatarise kuti pauya asina waanorekera, asingatemi achiti ndabuda mumba manhingi uye asinganakirwi nemari, nekuti mari ine chitema. Munhu akapuwa mari unoita kunge abatwa nerundimbo. Munhu akapuwa mari unoita kunge asina maziso kana nzeve dzinoita kunge dzakuretekwa kumwe. Mari yakashata, munozoona kuti mari ine chitema. Kunyaya dzematongerwo enyika, munhu akada mari haana paanomira uye ngaasina chimiro. Saka todawo kuti vanotumwa vave vanhu vanengeako vakarerekera, vasingaiti zvemari, vasingatsvagi kuda kuuya kuzopukuta rimwe divi, asi ti vanongoda kuti chokwadi chive chinogadziriswa chimire. Ndozvingabatsira United Nations. Iyo United Nations kuti ive nechimiro, ive nechiremerera, inodikwa kuti itume nhume dzakaremekedzeka, nhume dzisina kwadzakarerekera uye nhume dzinoyadzigadzirisa zvinhu.
MDC Alliance yakatonyorera UN tsamba ichinyunyuta nemabatirwo akaitwa basa namai Dohan pakushanya kwavakaita munyika kwemazuva gumi, asi vaChamisa vati vari kufara kuti amai Dohan vakasimbaradza nyaya yekuti munyika muitwe nhaurirano dzechokwadi mukuedza kugadzisa matambudziko akatarisana nenyika. Asi bato reZANU PF riri kuramba rakatsika madziro richiti nhaurirano dziri kuitwa pasi pegungano repolitical actors dialogue iro rinonzi neMDC Alliance harina zvarinoburitsa, sezvo bato iri richiti vamunangagwa vari kuita nhaurirano neshamwari dzavo. Vachamisa avo vapedza svondo rino rese vachisangana nevatsigiri vavo mudunhu remashonaland west vatiwo havasi kufara nemhirizhonga iri kuitika pamisangano yavari kuita. Vati chiri kuvashamisa ndechekuti vamunangagwa vari kuramba vakanyarara.
ED anenge achitaura kuti hachiti zvemhirizhonga, asi ukati mashoko ake achibudisa zvimwe maoko ake anenge akabata pfumo, anenge akabata dombo, maoko ake anenge akabata kuti futi kana grenade kuda kutiparadza. Ndozvatinoti nyika haivapi nezibhakira, nyika haivapi nemangoromera, nyika haivapi nekopoto negakava, nyika inovakwa nekuyanana.
Asi ZANU PF iri kuramba ichiti nhengo dzayo hadzisi kuita zvemhirizhonga. Panyaya yeupfumi hwenyika uhwo hwakanzi namai Doan hwawira pasi zvichikonzerwa nezvirango zvakaiswa nenyika dzekumavirira, vachamisa vati chikuru chaondomotsa upfumi inyaya dzeuori.
Corruption must be dealt with. Ndo pane nyaya togadzira governance neleadership, ndo pane nyaya izvozvo zvikasagadzirwa tine dambudziko richaramba riripo. Togadzirisa nyaya rule of law, togadzirisa nyaya maproperty rights, togadzirisa nyaya mafree and fair elections.
Hurumende yeAmerica nezuro yakati kusamira zvakanaka kweupfumi munyika kuri kukonzerwa nekutadza kufambisa basa zvakanaka kwehurumende yavamunangagwa, kwete nezvirango zvakaiswa neAmerica. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi, vati zvakataurwa namai Doan mugwaro ravo ndizvo zviri kuitika munyika. Vakati zvirango izvi zvinofanira kubviswa kuitira kuti veruzhinji vawane raramo isina zvipingaidzo.
Zvirango izvi hazvakatemerwa nyika yeZimbabwe. Munyaya dzezveupfumi hazvina kutemerwa maindividuals. Ndokusaka vataura ivo kuti zvirango izvi ngazviende, hazvina batsiro. Uye zvekare nyaya dzekodzero dzevanhu, nyaya dzokuti vanhu vemuZimbabwe varwisana nedonzvo recorruption hadzirwisiwi kana kuti hazvikwanisi kuachivhiwa nokuda kwokuti pane masanctions.
Amai Doan vakakurudzirawo nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango kuti dzibvise zvirango izvi, uye vakakurudzirawo Zimbabwe kuti iite nhaurirano nenyika idzi. Asi nyika idzi idzo dzinosanganisira America, Australia, Britain, Canada neSwitzerland pamwe nenyika dziri mugungano reEuropean Union dzinoti Zimbabwe inofanira kugadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere pamwe nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu dzisati dzabvisa zvirango izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rakaita kongresi yaro nezuro rikasarudza utungamiri hutsva, izvo zvakaona vapita mutasa vachikundwa musarudzo yemutungamiri wesangano iri. Thomas chiri pasi anotipa nyaya iyi.
Kongresi yeZCTU iyi iyo yakapera pakati peusiku nezuro yakasarudza Mai Florence Taruvinga semutungamiri mutsva wesangano iri mushure mekukunda kwavakaita vamutasa avo vakanga vari pachigaro ichi kwemakore mashanu adarika. Amai Taruvinga ndivo mudzimai wekutanga kusarudzwa semutungamiriri wesangano revashandi iri. Amai Taruvinga vati vafara zvikuru nekusarudzwa kwavakaitwa nenhengo dzeZCTU, uye vati vacharwira kuti kodzero dzevashandi dziremekedzwe.
Vashandi vari kusangana zvekare nemadambudziko emari yavanotambira yeRTGS, zvitengwa nemitero yedzimba zvichida kuti zvibhadharwe nemari yekuAmerica. Kusachengetedzwa nekodzero kwekodzero dzevashandi, kwatinoti kumbunyikidzwa kwekodzero dzevashandi muZimbabwe, kuri kuramba kuchinyanya kunyanya vamwe vachitora mukana wekuti nenhau redenda redziwa mupengo, vamwe tichamboita kumbunyikidza, vamwe tichiharasa, vamwe tichigara navo pamabasa tisingavabhadhare.
Vatiwo vachashanda zvakasimba mukusimudzira nyaya yekuti vashandi vose vawane mari dzemihoro dzakafanira, kwete kuti vashandi varambe vachisvetwa simba vachipihwa mihoro yakafanana nemitero yembwa.
Musangano wedu watakati tamusi wa 29 October wakatituma kuti titaure nehurumende nevashandirwe maererano nemuhoro, nekuti vashandi vari kuda mari inotenga yeAmerica kana ine muenzaniso wayo. Vashandi vari kuti zvinhu ngazvitengeke neimwe nzira, tirikuti mushandi ngave achikwanisa kunge achitenga zvekudya zvaanokwanisa kudya nemuri yake, vasina kunge vachimanyikidzwa nekumbunyikidzwa kunge vachitsanya nekuda kwekuti mari haisi kukwana
Amaita Ruvinga vati vachatevedzera zvavanenge vatumwa nevashandi zvisinei nekuti vanotsigira mapato api ezvematongerwo enyika.
Sevatungamiri vakasarudzwa hatifambe nezvatinenge tichifunga nezvishuwo zvedu. Zvishuwo zvatinofamba nazvo ndozvatinenge tatumwa nevashandi vemuZimbabwe zvisinei nekuti vanobva kubato ripi munyika ino yeZimbabwe.
Hatina kukwanisa kubata vamutasa kuti tinzwe divi ravo, asi Gweta uye varivo vaikokera sarudzo dzaNezuro vaAlec Mchade hama vakataura pakapera Congress iyi kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati kunyange sangano ravo rakarambidzwa kuvhota richinzi rakanga risina kuita zvose zvaidikanwa pamberi peCongress, vari kufara kuti nyaya dzavaida kuti dzizewe paCongress iyi dzakabudirira.
SAMalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tinofarirawo kuti ZCTU yakaadopta resolution yedu yekuti 20% ye budget allocation iende ku education. Saka ZCTU ichange ichimira iri pa forefront ichirwira kuti izvi zvisungo izvi zvinge zvichiitwa. Participation yedu ku Congress iyi yanga iri limited pama discussions, tisingakwanise kuvhota nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana.
VaMasaraure vatiwo vamirirawo kuona kuti utungamiri hutsva huchafambisa sei basa vasati vahupemberera.
Vakasarudzwa tinongora mutarisa kwavari kutungamirira wavo kuti nderi pegwara ravachange vachititungamirira. Isu seaffiliate hatina zvichinji zvatingakomende on behalf of ZCTU, asi vatungamiriri vatsva ndo vangakwanisa kutaura pamusoro peZCTU. Asi izvi zvatakangokwanisa kucontributawo ndizvo zvii.
Vamwe vakasarudzwa paCongress iyi ndiva Valentine Chikosi nava Nicholas Mazarura, avo vakasarudzwa sevatevedzeri vemutungamiriri wesangano iri. VaDouglas Chiradza ndivo vakasarudzwa kuve mubati wehomwe, ukuwo vari nesidzimiri vachisarudzwa kuve mutevedzeri wemunyori mukuru weZCTU. VaJafet Moyo ndivo vacharamba vari munyori mukuru wesangano iri kudzamara paitwa musangano weGeneral Council, uyo uchaita chisungo chekuti voramba vari pabasa here kana kuti kwete, sezvo General Council iriyo ine simba pasi pebumbiro remutemo reZCTU rekudoma munyori mukuru wesangano iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vemuSudan vapinda mumigwagwa nhasi vachiratidzira kusafara kwavo nekugutwa kwemasimba kwakaitwa nemauto munyika iyi. Vanhu ava vari kuti vanoda kuti masimba adzoserwe kuutongi hwejekerere. Vanochengeta nzvimbo dzavanogara pamwe nevarwiri vekodzero dzevanhu vabatana mukuratidzira kwemamiriyoni akawanda evanhu. Musangano weG20 uyo uri kuitirwa kuItaly watanga nhasi, uko vatungamiri venyika dzakapfuma zvakanyanya vataura nyaya dzinobata nyika dzavo pamwe nedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Mutungamiri wehurumende yeItaly vaMario Draghi vatambira zvine mutsindo mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nevamwe vatungamiri pachitepedzwa nzira dzakasimba dzekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Yasvika nguva yokupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupfumi hwavo.
Tinokuchingamidzai nemufaro muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro tichitarisa isu zvakabuda kubva kunhumwa yakabva kuUnited Nations amai Elina Doha. Tichanzwa kubva kubato reMDC Alliance kuti vanoona sei zvinyorwa zvaamai Dohan. Bato rezano PF rinoti iro riri kufara nezvakabuda kubva kuzvinyorwa zvaamai Alena Dohan zvanga zviri kuti zvirango ngazvibviswe. Ndegai tiende kune veMBC tinzwe kuti vari kuti chii.
Karangu ndinonzi Touch by Your Gladys zviri munyori anoona nezvekudyidzana kwedzimwe nyika mubato reMovement for Democratic Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa.
Imi sebato reMBC munoti nezvabuda izvi?
Tanga chandangoda kutaura nezvacho ndezvekuti tinobatikana neprocess kana kuti tinobatikana nezvakaitwa naspecial rapporteur maererano nekutsvaga information kwavaita kune maboka akasiyana-siyana zvichisanganisira maboka akazvimirira mapato anopikisa nehurumende nevamwe vakadaro. Tinonyanya kushushikana nekuti musangano watakaita navo wanga usiri musangano wakamira zvakanaka. Takaona sekuti conduct yavo yavakanga vanayo musangano umomo yakanga isina kumira zvakanaka. Nedzimwe nguva taitofunga kuti dzimwe nguva tatove muturongo kana kuti tatove mumataredzi mhosva nemibvunzo yavaibvunza nekabvunziro kavaiita. Uyezve tiri mumusangano umu tiri pakati pehurukuro, takabva tatoona kuti statement yaUnited Nations Special Rapporteur ava yakanga yatobuda, chinova chinhu chisina kunaka. Nekuti zvinobva zvaita sekuti vakatobva vane mashoko uye vakatobva vane statement pavakabva kuGeneva vanga vasinei nezvanga zvichataurwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvavaisangana nazvo. Taifungawo kuti isu tinofanira kupiwa mukana wekuti titaure navo, titaurawo maonero edu panyaya iyi mushure mokunge vapa statement yavo. Asi isu takaona kuti statement yavo yakatobuditswa ndofunga around 4 o'clock musi wa27 October. Yeti isu takanga tine meeting kubva na 3 o'clock kusvika na 5 o'clock. Zvinoreva kuti statement yavo yakatobuditswa tiri pakati pemusangano wedu. Saka izvi hationese kuti zvinhu zvakanaka. Saka process wise tinofunga kuti process yavo yakanga isina kumira zvakanaka. Nekuti process yavo haina kupa vanhu vakasiyana-siyana nguva yekuti vataurewo zvavanofunga maererano nemission yavo nezvavaitsvaga, information yavaitsvaga.
Ko, pane zvakabuda muzvinyorwa izvi munoti?
Totarisazve zvakazobuda mustatement yavo. Tinoona isu kuti vari kuti ivo nyaya dzemasanction ndo dziri responsible for maproblems ese atiri kuona ari muZimbabwe. Vakataura nyaya dzehealth, vakataura nyaya dzeeducation, zvinova zvinhu zvatisingawirirani nazvo. Nekuti isu tinofunga kuti nyaya yeinternational isolation yeZimbabwe inofanira kutarirwa ichitarirwa mviro-mviro dzayo. Kuti chakamboita kuti Zimbabwe ive isolated at an international level chii? Inyaya dzemahuman rights, nyaya dzekumbunyikidzwa kukodzero dzevanhu, nyaya dzerule of law, kushayikwa kwerule of law, breakdown of the rule of law, inyaya dzekubiridzira sarudzo nehumwe utongi husina kumira zvakanaka zvakatanga kuitika kubva kuna 99 kuna 2000 chienda mberi zvakadaro. Saka hatigoni kuti titaure nyaya yeinternational isolation yeZimbabwe tisina kutaura nyaya dzekwazvakatangira. Uyezve tikatarisa nhasi tinoona kuti maproblems aya akanga ari kutaurwa nenyika dziri kuchamhembe akaita kuti vape zvirango izvi, maproblems iwawo tichingori nawo. Tarisai muone izvezvi president wedu vaNelson Chamisa vari kuita manational tour vachifamba kumarural areas, asi vari kumbunyikidzwa ukoko kumarural areas. Tiri kuona mota dzavo dzichitemwa, tiri kuona masupporters edu vachitagetwa, masupporters edu vachisungwa, chitorerwa mota dzichipwanywa nezvinhu zvakaita seizvozvo. Zvinotitaridza isusu kuti muZimbabwe hamuna rule of law. Machallenges atinawo nenyika dzekuchamhembe.
Ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisavo zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Chirene mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro namufundisi kana kuti Apostle Talent Chiwenga vanozivikanwa zvikuru nekushoropodza hurumende pamwe nevatungamiri vehurumende munyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu avo vanoti vakatiza munyika vachityira upenyu hwavo. Apostle Chiwenga vanoti vakamhanara kushungurudzwa kwose kwavanoti vari kuitwa nehurumende kumapurisa, asi mapurisa haana matanho aakatora. Asi mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havana kumbobvira wawana mashoko ekuti upenyu wamufundisi Chiwenga waive munjodzi. Hatina kukwanisawo kubata gurukota rezvekubudiswa kwamashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwewo hurumende paimire pazvipomerwa zviri kupiwa naApostle Chiwenga. Ngatinzwei Apostle Chiwenga vachitsanangura zvakasvitsa pakuti vange vachitiza muZimbabwe.
Ndoteverwa nemotokari dzemasoja, dzemaCIO, dzemapurisa ehomicide dzisina manumber plate. Vamwe vanorara pagate pamba pangu vachitumira madrone kuti vauya kuzoongorora pandogara ndakarara nekundisvikidzira. Hurumende yeZimbabwe yakadisa muchikwata chevanhu yavanopa zita rekuti ma-anti-state or enemies of the state. Kureva kuti vanoti isu tiri vavengi vehurumende iri kutonga.
Mane nguva yakadii muchisangana nedambudziko iri?
Dambudziko iri harina kutanga nhasi. Rane makore riripo tinosangana nekushungurudzwa nehurumende yeZimbabwe. Na 2016 kusvika izvezvi tinosangana nematambudziko aya mazuva ese. Mugore ra2018 musi wa20 Oktobha ndakatorwa nemasoja anochengeta vachiwenga vakandishungurudza kwemaawa matatu kumusha kwedu kuedza kwatakanga tasangana nemhaka yekuti ine ndinenge ndichitaura kuti maitiro evanhu vari kutungamira nyika ana kunaka havafanirwi kunge vachiuraya vanhu. Musi wa12 June gore ra2019 ndichibva kusouth africa vakanditevera kubva pabhodha vakandikanganisa mumugwagwa ndikashayiwa control ndemota yandaidhiraivha ikabeuka pakashayika mudzimai wangu Joyce Chiwenga, Rosemary Vhurumuku naEugene Kanyuchi vandakanga ndinavo. Gore rakapera musi wa14 July ndakasangana zvakare neaccident nenjodzi yechipiri ndichityaira motokari yangu ndichibva muHarare ndichienda kuBulawayo. Ndaitotiza hurumende yakanga yari mazuva 10 ichindironda nekunditsvaga nekutitandanisa muHarare. Pakafa vanhu vatatu futi ipapo hurumende yeZimbabwe inenge ichingonditsvaga nekundironda nekundishungurudza.
Makamhangara here nyaya idzi kumapurisa uye mune rubatsiro rwamakawana here kubva kumapurisa?
Mapurisa emuZimbabwe haachengetedze upenyu hwavanhu. Takamhangara kakawanda. Kushungurudzwa kwedu kwatiri isusu mapurisa nemasoja ndivo vamwe vevanhu vari kutishungurudza vanoda kutiuraya. Saka kumhangara kwavari, kumhangara kumunhu hapo kurova kuti ndihakurova, hapana chaunobatsirwa nazvo.
Hamusiri mimega Apostle Chiwenga muri kutaura nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Chii chingadai chaita kuti imi munge muchinangwa zvakanyanya?
Handifunge kuti ongororo yenyu inoratidza zviri kuitika pagraund. Handifunge kuti inini ndini ndasangana nenjodzi dzakakura kudarika vamwe vese vari kukumbira hurumende yeZimbabwe kuti dai yarega kushungurudza vanhu. Vanhu vane kodzero yekutaura. Kana vasingagutsikane nematongero enyika vanofanirwa kugunun'una. Hazvirambidzwe, hazvisi kutyora mutemo. Vanhu vakawanda vari kutaura zvandiri kutaura izvi haisi mhosva, asi ndingori mumwe wevanhu vari kushungurudzwa. Ndinotofunga kuti ini ndiri nani kudarika vamwe vakakanganiswa upenyu hwavo nehurumende kudarika ini. Itai Dzamarira hasati adzoka gore rino rava rechi6 kubva paakasakatika.
Saka iye zvino muri kupi kwamunofunga kuti makachengetedzeka?
Munhu akapinda mumwena achitiza anoda kumubata akataura here kuti mwena waari ndeupi? Hurumende inotsvaga kuzouraya, saka handingakuudzei kuti ndiri kupi.
Saka maane nguva yakadii mabuda muZimbabwe?
Ndigone kukupindurai mukoma Joga. Ndikakupindurai mubvunzo iwoyo ndinenge ndakujopadhaisa upenyu hwangu. Asi handisi muZimbabwe kutaura kunoku, ndo zvandingakukuudza.
Manga makateerera kuna Apostle Talent Chiwenga muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakangamanya kugara makapfeka mamask nguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko. Murare zvakanaka vatereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti.